manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 17 2020 makateerera kustudio 7 nevhengero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391.
Danho rakatora ndiroro rekuti charamba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance iyoyo asi nyaya yemasalary iri kuenderera mberi
vashandi vopindura padanho rehurumende rekuwedzera kwainoti yaita mihoro munguva yekurwisa chirwere checovid-19 vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nekudimburwa kwaitwa mari dzavo dzemihoro Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 391. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kusouth africa vaine chirwere ichi vanhu vanosvika mazana matanhatu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevaviri uye vashaya vachiri vana pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere nezviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 8,283,000 uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi mana nezvitanhatu zvine mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 446,537 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri negumi nezviviri kana kuti 2,212,000 vafa muAmerica chete vadarika zviuru zana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 119,000 mushure mekutenda kuti munyika musisina kugadzikana hurumende nhasi yawedzera vashandi vayo mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemadhora emuZimbabwe kana kuti 50% uye ikati vashandi vanenge vopuwa madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica vasingabatirwe mutero iri kunzi mari yeCovid allowance izvi zvaburitswa nebazi rezvemari kumashoko kuvatori venhau asi hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vatenda padandemutande ravo retwitter kuti ichokwadi kuti vashandi vehurumende vawedzerwa mari Mari iyi ichapiwa vashandi kwemwedzi mitatu hurukuro dzekuti vawedzerwe mari dzichienderera mberi. Izvi zvinotevera kukwira kwemutengo kwezvinhu zvakanyanyisa. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti inflation yakakwira nezvikamu zviviri kusvika pazvikamu mazana manomwe nemakumi masere nezvishanu nezviga makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 785.55% Tina ukwanisa kubata mutauriri wesangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Stafsunga. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa haikwani zvachose. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere.
Isu panyaya masalari tagara tanga tikliye kuti masalari zi edu tukumada arima United States dollars. Seku wira na kwa takaita ne hurumende muna 2012 kuti mari edu ye masalari inengeri ma United States dollars. Ende mari yoyo yaga achinjwa kuitwa kuma bond note ichinziri 1:1. Saka istiri kuti atina mosho ya takapara uya pana chirangano cha takaputa kudiwile wa shandi. Wakaputa chirangano ichi hurumende. Ende tiri kuti mari yedu ngaiwe iri zvayanga iri. Mari yanzi 50% increase yemasalari iyo. Isu sesangano rinomirira vararidzo kumaruwa. Takonsulta mamember edu.
Saka vati kudi.
Awanika acha rejecta varamba kutambira danho iroro rekuti salary yanga ichimutiswa ne 50% iri kuma RTGS. Tatisi kuda mari yedu iri zvayanga iri. Iri kuma United States dollars.
Kopa COVID alaweza muruti kudi.
Tino tambira edu nyaye COVID-19 allowance. Nekuti nyaya tanga taka gara taka taura. Asi tukutaura nyaya zema salaries. Za taura kunzi. Pangu wani kapacha iskwa statement ne urumende. Kuti wa increase so and so figures. But nyaya zema salaries no gari wapasi wanu. Ashitauri rana. Zingo impose kwa this decision. Inongo itika na yango impose. Wata upa wa mashandi maria kati. Mashandi wanu wa miriri wao. Istiri wa tunga miriri wa shandi. Saka tefana ingeta wiri rana mude zese. Taka gara pasi chione sana to di to di. Saka asitano ratatora ndirorore kuti. Taramba 50% increase COVID-19 tichaitora allowance yoyo asi nyaya yemasalari iri kuenderera mberi uye isu ticharamba tichienderera mberi nekudimanda mari yedu iri zvayanga iri pachibvumirano chatanga takaita
asika vachere ingabve kupi mari mumadhora ekuAmerica nekuti tiri kuona kuti hurumende yacho iri kutotatarika kutenga mishonga kana mafuta ekufambisa dzimotokari ine zvakawanda wanda
hatingati hurumende iri kukundikana kuti iwane mari panguva yekunge tiri kuona umboho huri kuiswa mukava mapepa nawo kupi kuti kune makambani ari kupiwa mari ekutenga mishonga mishonga isinga existe wachiinflate maplies mama wachita mamillions nemamillions nekuti wanenge waine maconnection awaine mugovernment tichiona vakuru magovernment officials wachifamba nemota dzinodhura dzimwe dzinototenge dzichafema atozo ndopo patinozoona kuti no hurumende mari inayo asi chido chekupa washandi hapana.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunare muHarare. Sachigaro veZimbabwe Nurses Association muzvare Stembinko Singoni vanoti vana mukoti varatidzira nhasi pachipatara cheparirenyatwa mushure mekunge mari dzavanotambira dzaderedzwa vasina kusumwa. Muzvarengoni vanoti mutungamiri wesangano ravo vaenda kunosangana nesangano reHealth Services Board asi hapana zvakati tsvikiti zvabuda pamusangano uyo. Vanoti nengo dzavo dzichasangana zvakare mangwana kuti dzizeye kuti dzotora danho ripi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo nhare dzanga dzisiri kudairwa kumahofisi esangano iri. Gati nzwei hurukuro yaitwa na Mavilas Mhlanganya uyo we Studio 7 na Muzvare Ngoni.
Nasi vanhu varatidzira mushure mekunge nezuro vanhu vakawana mari yavanga vasingafungira kuti ndo yavari kuwana. The figure we were expecting yakauya iri lace yakatokatwa without any explanations kuti zviri zvekufamba sei kuti sei ndazowana mari shoma mwedzi unoyu ine time yandiri kutoti veduwe tiwedzerewo mari mari yatiri kuwana ishoma. Mari yatiri kuwana yabitwa neinflation. Mari yatiri kuwana ibhondi haichashandi kwakuda US dollar nekuti munyika matiri izvozvi zvinhu zvizhinji mashops everywhere vanhu vakabvumidzwa kuti vashandise US dollar. But inini semushandi wehurumende, sei health worker, sanesi, ndiri kushandisa bond. So tatisori panguva yekuti tipeiwo US dollar yacho kuti tikwanise kurarama. Ndopatabva taona bond racho rakaslashwa. So that got people angry and people started demonstrating.
Maria muri kuwana pari zvino yamapiwa yemwedzi uno yakamira sei? Uyezve Maria muri kutarisira imi savana mukoti yakamira sei kuti mukwanise kurarama zvakanaka?
Maria tawana mwedzi unoyo is close to nothing. It's equivalent to around 50 US dollars. In a country yekuti US dollars yatova mari iri kushandiswa kwese. And there am I, sanes, ndiri kunzi ndakutambira $50. Saka mari iyoyo haina kana chainotibatsira kana chainokwanisira kutibatsira nacho. Taitokumbira hurumende kuti vatiwedzere mari iyoyo ya in US dollars iri close to 750 US dollars to 1000 US dollars a month. Tingakwanisawo kurarama kana zvakadaro. Asi $50 haina kana kwanisvisa, haina zvainotibatsira in a country kuti everywhere in the shops ndiyo mari iri kushandiswa. Kana usina US dollar uri kushandisa equivalent in bond of which is one and the same. Saka mari yatakawana izvozvo haikwani, haina chainokwanisa kutibatsira nacho.
Makwanisa here kutaurirana nehurumende? Uyezve hurumende iri kuti chii pane zvinetswa zvenyu?
Zvana nhasi avadongo vanova mutungamiriri wemukuru wezina, president wezina, vaenda pamwe chete nevamwe veHealth Apex kuHealth Service Board kuti vanoona vakuru veko kuti vanzwe kuti vanoti chii, vanoexplaina kuti chii nekuda kwemari yauya iri slashed, iyo yagara iri shoma kudhara. Asi pavadzoka varatidza ivo kuti havana kuwana mhinduro inogutsa. Naizvozvo mangwana vanhu vachasangana zvakare kuti tione kuti todii munyika yakaoma zvinhu zvakaoma kudai.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Nurses Association muzvare Stembinko Singoni vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muHarare. Kanzuro yeguta reBulawayo inoti nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura yave kutsvaga dzimwe nzira dzekuedza kuderedza dambudziko iri. Izvi zvaburitswa pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pfungwa dzekanzuru idzi dzabuda pamusangano waitwa pakati pevagari nekanzuru nhasi vaya veguta vaSolomon Mguni vachiti hapafanirwe kuve nekupumhana uroyi nekuda kwedambudziko iri sezvo zvichizivikanwa kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyatsonaya mvura. VaMuguni vati humwe urongwa hwavainahwo ndehwekuchenesa mvura yemudhamu reKami kuitira kuti igokwanisa kushandiswa zvakare nevagari.
Tange tichitaura nevagari veBulawayo tinzwe kuti vari kurudi nenyaya yemvura inonetsa munyika. Ndombabu mama tano tingatora kunyanya wechaza nyaya yeKami damu ratikutira chakazara kuti ringa ita here kuti mvura yacho irecycle ishandiswe zvakare.
Vamwe vagari vanoti havazi kufara nenyaya iyi vachiti vanotyira kuti vanogona kuwana urwere nekuda kwemvura iyi sezvo mudhamu iri muchirasirwa mvura ine tsvina. Asi kanzuro inoti pave nenzira dzechizvino zvino dzinogona kuti mvura yakadai ishandiswe nevanhu pasina tsaona yekurwara. Guta reBulawayo riri kupa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwedambudziko remvura. Mune imwewo nyaya, veruzhinji muBulawayo vanoti bumbiro remitemo yenyika harifanirwe kushandurwa, mitemo yakawanda isati yavandudzwa kuti ienderane nebumbiro remitemo iri. Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro evanhu pamusoro pebiri reConstitutional Amendment No. 2. Mumwe mugari muzvare Teresia Musako vati zviri kuda kuitwa nehurumende zvakangofanana nekuti munhu unodzora chipfeko chaunenge watenga asi usati wachipima. Vati hurumende inofanirwa kutanga yavandudza mitemo kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika sezvo bumbiro iri rakabva muvanhu.
Zvinotinetsa ndezvokuti constitution yakaitika vanhu vakaibvuma. It's not like it's constitution yakanongwa, but it's a people driven constitution yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Saka zviripo atisati tazvialaina. But now already we are amending. Saka ngazvitangwe timbo implementa first, then we can talk of amending.
Mumwe mugari vamutulisi Hanana vatsigirawo maonero aya vakati kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuri kuda kuitwa uku kunokanganisa kuvepo kwehutongi hwejekerere nekuti kunopa masimba akawanda kumutungamiri wenyika.
When this constitution was brought, vanhu vakavunzwa vakataura kuti vanoda constitution yakamira sei. So kuti vanhu vashomana na vakwanise futi kureversa ma views evanhu vese, we feel it's very wrong. Tikatarisa futi nyaya yedevolution, hatisati tava nedevolution bill iri implemented. The proper devolution to constitution haisati yatanga kushanda. So we feel kuti first ngatitange ita aligna constitution tisati amend.
Zvimwe zviri kunze zvinoda kuvandudzwa nebhiri iri inyaya yekuti mutungamiri wenyika asarudze ega vanhu vaviri vanoda kuti vazove vatevenzeri vake kana kuti running mate muchirungu. Bhiri iri rinoda kupawo masimba kumutungamiri wenyika kuti akwerete mari dare reparamende richibvisirwa masimba ekuti rikwanise kudzivirira izvi. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vatemba chivheya vati kuita izvi pamwe nekuti mutungamiri wenyika ave nemasimba ekusarudza majaji ega kunokanganisa nyaya yekuti majaji aya ashande asina divi raakarerekera.
Zvinonyanya kundibata muamendments ari kupropoziwa ndezvekuti parliament yotorekwa masimba yekuti iite machecks and balances pakukweretiwa kwetsimba riri nehurumende. Saka tiri kuti parliament ngairambe ine simba iroro kuitira kuti hurumende isakwerete mari dzatisingazivi kuti dzoshanda chii. Chechipiri ndechekuti kuapointiwa kwemajudges, tiri kuti isu majudges ngaapointiwe zviri pachena, zvinoita kuti nesuwo semacitizens tione process yacho kuti yaitwa nemazvo here.
Mzare Stavile Mlilo vati nyaya yekuti nguva yekuti chikamu chemadzimai anopinda mudare reparamende asina kusarudzwa iwedzerwe hainyatsogadzirisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Tiri kukurudzira kuti zvona dai pava negender equality even within my political parties vabvumira kuti vakadzi vaite chii 50-50 pamukati memanhingiri navo maconstituencies avo.
Musangano wanhasi wange uri mumwe wemisangano iri kuitwa munyika nekomiti yeparamende inoona nezvemitemo senzira yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Nyika dzakawanda pasi rose idzo dzakambenge dzambovhara senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 dzakatanga kubvumidza kuvhurwa zvishoma kwemakambani akasiyana-siyana paine kurudziro yekuti vashandi nevashandirwi vatevedzere mitemo yakatarwa inodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Matano aya akaonawo vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana vachidzokerawo kumabasa kwavo vachiedzawo chose kuti vateedzere mitemo yehutano wakanaka mabasa mavanoshanda inosanganisira kupfeka nhumbi dzinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere ichi, kugeza maoko nesipo uye kusiya mikaha pakati pavo. Vamwe vari kuunganidzira mari nezvekudya zvekubatsira zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura munguva ino yeCOVID-19 zvisati zvakwanisa kudzokera kumabasa. Izvi zviri kuitikawo muSouth Africa umo vanhu vakabatana mukubatsira vari kushaya. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navafinals Chikunda avo vari kuPort Elizabeth kuSouth Africa vachitaura pamusoro pematano avari kutora mukuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19.
Mukoma inondogara kuPort Elizabeth ndonzi finals Chikunda. Panyaya COVID ya kwatiri kunogwa so far tiri safe. Tiri kuenda kumabasa tichidzoka tisati tapindawo mumabasa tinotorwa temperature. Tichitenderera kuti mumabasa umo mune vanofamba vachitora kuti matemperature yedu each and every time nekutraya kusanitizer. So ndo zvatiri kungotorawo zvatinoita kumabasa kuti tiaenda kukumba tisada kupinda mumba wotosanitizer maoko tongotraya kundiedze kugara tiri pautsanana. Mine tichifamba takapfeka mamask tinosanitizer futi tiri kungotedzerawo sekuudzwa kwatinoitwa.
Vamwewo vana veZimbabwe variko ikoko vasati vatangawo mabasa muri kuunzwawo kuti vari kurarama sei?
Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuno kuSouth Africa vakawanda because pakatanga lockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Vamwe nanhasi havasati vadzokera kumabasa ende vamwe vengu vasiri prepared pane dambudziko rakauya iri. Kwouya kune vengu vachangobvawo kuZimbabwe vekungovauyiwawo kuno kutsvaka mabasa. So tikatarisa vanhu ivavo vese vanhu vari kushupika vanhu ivavavo. Vanhu vari kushupika tototi vari kushupika kuno vakawanda.
Saka vari kuzorarama sei vari kushupika ivavo? Pane masangano ari kuvabatsirawo here kana kuti vari kuwanawo rubatsiro kubva kuhurumende yeSouth Africa?
Hapana andandinanzwa richitakaona rubatsiro kubva kugovernment yeSouth Africa. Asi rubatsiro runouya kujasti mune vanhu maindividual. Kana aya madhona vanongobatsira panoshupika. Handina chandandinanzwa kuti iyi zvauya through government. But rubatsiro rwatinowana through machurches nevamwe maorganization necommunity yemaZimbabweans ndo vandinoziva sova vanofamba vachibatsira vanhu. Tichitendawo zvekare kuno maZimbabweans ari kunoku vanobatsirana. Vamwe vanenge vaomerwa vanenge vashaya chikafu vanotaurawo vachibatsirwa nevamwe vanhu. Kuno vamwe vanotobhadharirwa marendi chaiwo. Saka ava ndinotenda nevari kuno vane mweya wainawo wakanaka kubatsirana.
Zvii zvamunoshuvirawo kuti dai zvaitika mushure meCovid-19 kana lockdown yamuinayo?
Shuviro yangu mukoma, shuviro yangu inini ndeyekutodzokerawo kumusha kunyika yeZimbabwe. Bozi vanotaura achiti home is the best. Hongu ndiri pabasa ndiri kusenza ndinotambira mari. But hazvimbonaki nyangwe mari yacho inonge ichiwana hainaki. Bozi inonge ichishuvirawo kuti dai ndichitambira ndiri kumusha kwangu ndichiitawo zvandinoitawo pamba pangu ndichivakawo zvandinoitawo kusimudzira nyika yedu yeZimbabwe.
Nematambudziko atinonzwa ari kunze ari kumusha uku kunonogarika here kumusha vachikunda?
Teerera vanhu vari kumusha kwedu kuZimbabwe ndiri kuona sokunge kuri kutirwadzei. Chakanyaya kuipisa inyaya yenzara. Nzara ndo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yeCovid. Bozi kwagara kutori nenzara kudhara saka hei kuoma.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vafinals Chikunda vari parunare kuPort Elizabeth South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi zvenyu vateereri makona manaisi nyika kwamungadai muri. Ndinoitwa wose kai makaya chifamba ndiri kuno kuJoburg Kempton Park. Ndakatarisa nhau chirwere cheCovid-19 yecoronavirus yatekeshera pasi rese kudai. Chirwere ichatowo chirwere aitin chekuti chichatongorarama tinacho. So please ngatingochengetedzei utano hwedu kubudikidza nokugeza maoko, kupfeka maface mask yedu iwayo. Tisaiti kunge maneklace zvinono namwe munhu ari irembedza yamhuro munoda kuita kunge neklace face mask iya isina kukavha muromo uya ne mhino zvatinofanira kunge tichiita. nepati no buda chenda kumashops we efa kwa uno yenda uchidzoko ukumba usatu wa sangana ni muri tungo gezo uma uku chiruwele ichi COVID-19 ishi yati kangani sasa kawanda mabasa yedu wa motita mabasa ema uku munu ta dosiru wa kumashure shaka nyanya shukuti chiru kuchichengete muri munu shirikurema kuchengete wawari kumusha shirikuti remera parishini andisi kuda kunyepa shirikuti remei kutiti kwa nse ukuono wawari kumba saka tukukoti hey dai mwari watu wira pa COVID yoi pa chukureche coronavirus ichi bose chukure ichi chadzoka chakuti hakuna kukutizira kunyika dzese vakavharirwa vari kungave kuri kuno kuAfrica wavharirwa uri kuno uri kuEurope wavharirwa uri kuno hakuna kukuti noti harigaendi ende kwakati saka ngatingozvichengetedzei utano hwedu vedwei pa chirwere icho chiche coronavirus
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munau zemitambo, mutambi wenhabvu Tinokadevere akapewa mukana wekukweshana nevarume vane mbiri munyaya dzenhabvu apo chikwata chake cheLyon chiri kudzoka munhandare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Otambi uyu aifanira kutanga kutambira Lyon mwaka unouya asi kukasandurwa kwenguva yekutenga nekunyoreswa kwevatambi nemhaka yecoronavirus kwamupa mukana wakakosha uyu. VeFIFA vapa zvikwata zvese mukana wekutenga nekunyoresa vatambi vatsva nguva ino mushure mekumbomiswa kwemitambo pasi rese. Vachigamuchira Kadewere kuLyon kubva kuli Havre. Mukuru wechikwata ichi vaJean Michel Aulas vakati Kadewere anokodzera kutambira Lyon mumitambo yasara yemwaka uno yeFrench League Cup neUEFA Champions League. VeFrench Football League havasati vazivisa kuti finali yeFrench League Cup iutambwa rini asi veUEFA vari kusangana nechitatu kukurukura kuti mitambo yeChampions League neEuropa Champions League ichafambiswa sei. Asi mteveri wemutambo wenhabvu vaMalvin Makunike vanoti Kadewere anosvika pana Neymar kana akave nechinangwa chimwe chete.
Uyoyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa akaisa effort anogona kusvika ana Neymar vaya Tinokadewere kumbedzi anogona kupfurira.
Pari zvino Kadewere ari mukamba neLyon kugadzirira mitambo iri kutevera iyi. Totarisa mutambo wecricket. Vanotungamira mutambo uyu veIndia veBCCI vadzisa kuti chikwata cheIndia hachichakwanisa kushanya kuZimbabwe musi wa22 nyamavhuvhu sezvavaive vakavimbisa. VeBCCI vanoti vanga vachitarisira kuti munyamo mvuvhu chirwere cheCOVID-19 chinenge chadzika asi hazvisi kuratidza saizvozvo. India yamisa zvekare mutambo wayo neSri Lanka uyo ungafarira kutanga musi wa22 chikunguru asi mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti hurumende yemuno ikabvuma vari kutarisira kuti mutambo wavo neAfghanistan muHarare Sports Club muna chikunguru uchaenderera mberi. Muteveri wemutambo uyu vaShingirai Miti vanoZimbabwe inofarira kumisa kurohwa kwairungoitwa nekukunda Afghanistan.
Ziwa atirambu kuti mutambo wevanhu vanoziva ike zvinezvi tikatarisa pama rankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Vatambi makumi matatu nevatatu vari mukamba mushure mekuongororwa utachiona wecoronavirus mukupera kwesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa reZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, kana kuti 391. Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzawedzerwa nhasi nehurumende. Vana mukoti vanoratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yekubvisirwa dzimwe mari dzavanga vachitambira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda ba ku VOA ndebe.